Cheri kutemesa musoro vatsigiri vemaWarriors ndechekuti vatambi vavo havasi kutamba kuzvikwata zvavo zvekunze kwenyika, uyezve vari kutamba vacho vari kutatarika zvinotyisa kwasara masvondo matatu chete kuti mutambo uyu utambwe. Vatsigiri ava vanoti vatambi vanga vachisimudza chikwata ichi mudenga pamitambo yapfuura ndivo vasiri kutamba kuzvikwata zvavo kana kuti vari kutatarika. Kapteni wechikwata ichi Knowledge Musona ari kukundikana kupinda muchikwata cheLokeren icho chiri pasi pasi muPremier League yekuBelgium mushure mekumboendeswako nechikwata chake chepamusoro cheAnderlecht. Mavelas Nakamba haasi kutamba kuClub Brugge kuBelgium zvichisanganawo naKamma Bilyard uyo ari kutatarika kuOrlando Pirates South Africa sezvo ari kunzi akakuvara. Pamusoro pezvo tinokadewere achangowana basa kuchikwata chisina mukurumbira cheHelsingborgs kuSweden mushure mekubva kuchikwata cheLee Havre iyo ine mukurumbira kuFrance. Izvi muteveri wemutambo uyu vaInnocent Mutena vanoti zviri kukanda rima muchinangwa cheZimbabwe chekuenda kumafinal e2019 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi.
Atoti makey players acho haasi kutamba kumaclub avo, saka tinoona sekuti vanenge vasina match fitness yakakwana, saka hatiri kudhauta kuti pano gona kunge match yekuti tinokwanisa kuihwina. Tichaenda zvedu tinosapota timu yedu pati tikudhauta kuti tinogona kuhwina match iyo.
Mutsigiri weCapes United Valois Sande vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumusha weMaWarriors.
Chikwata chedu cheMaWarriors pari zvino chakati mirei pakunyangara, saka takutongoti dai Mwari apindira.
Murairidzi weMaWarriors Sande Chidzambwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo uyu mangwana, asi maneja weMaWarriors vaWellington Mpandare vanoti Chidzambwa ari kuda kutarisa vamwe vatambi vatsva Macaulay Bone ari kutamba kuEngland naKelly Lunga uyo ari kuGermany. Asi mutsigiri weMaWarriors Vaibet Mushunje vanoti izvi zvine ngozi.
Kuda kutanga kuzoronga chikwata chitsva tasvika pastage yakadai, vanhu vada kutanga kujairana vachitanga kudzidzana mutambiro wavo handione zviri zvakanaka.
MaWarriors ari kungoda point imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vabudirire kuenda kuAFCON. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.